Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu zvita 4 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inoti yatanga urongwa hwekutenga mishina yekubatsira kurapa chirwere chegomarara icho chiri kuuraya vanhu vakawanda munyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden avari kushanya kuAngola vanoshanyira nzvimbo iri kuvakwa njanji Yellow Beetle Corridor. Apo Zimbabwe iri kucherechedza mazuva 16 ekudzivirira mhirizhonga yemudzimba, vakare mara munyika vanoti vari kusanganawo nemhirizhonga iyi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti yatanga urongwa hwekutenga mishina yekubatsira kurapa chirwere chegomarara icho chiri kuuraya vanhu vakawanda munyika, kunyanya varombo vasina mari yekunorapwa kuzvipatara zvisiri zvehurumende sezvo zvichidhura. Asi nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti nguva zhinji zvinovimbiswa nehurumende totenda dzanwa sedzaswera nebenzi. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau nezuro muHarare mushure memusangano wemakurukota ehurumende, gurukota rinoona nezveutano Dr. Douglas Mombeshora vakati michina yekubatsira mukurapa chirwere chegomarara iri kuda kutengwa nehurumende ichaenda kuzvipatara zvehurumende zvikuru zviri mumadhorobha anoti Chinoi, Mutare, Gweru neMasvingo.
Takatotanga kufambira nyaya idzi. Uye panopera gore rino tinenge tava kuziva kuti tichatengepi michina iyi. Mari yekutenga iri kubva pamutero we 2% wakaunzwa nehurumende muna 2022. Pare zvino gomarara riri kurapwa pachipatara chehurumende chimwe chete, paparire nyatwa muHarare, nekuti mushina wepachipatara chemupilo kuvulawayo wakafa.
Asi mukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike vanoti urongwa hwehurumende hwakanaka chose, asi hurumende ngaisawanzira simba kumuromo sepinjisi.
Zvivimbiso zvinoramba zvichiitwa nehurumende hongu zvakanaka kuti vari kugadzirisa nyaya yemacancer machines, asi veruzhinji vanenge vachitarisira yatinoti action. Ngazviiteka zvichigadziriswa kuitira kuti vanhu vakanga vaisangana nedambudziko recancer vakwanise kunge vachienda kuchipatara vachinorapwa.
Vanhu zviuru zviviri nemazana mashanu vanonzi nesangano reCancer Association of Zimbabwe vanofa nechirwere chegomarara pagore munyika nekuda kwekushaya mari dzekurapwa, uyewo dzimwe nguva nekushaya ruzivo rwakakwana pamusoro pechirwere ichi zvinozoita kuti vanonoke kutsvaga rubatsiro. Mune imwewo nyaya yakakurukurwa mumusangano wemakurukota ehurumende nezuro, gurukota rezvekuvakwa kwedzimba vasoda zhemu vakazvirova dundundu sehurumende vachiti vakazadzikisa chivimbiso chavo chekuvakira veruzhinji dzimba zviuru mazana maviri gore ra2025 risati radarika.
Takaona kuti taive tazviisira dzimba shoma dzekuti tivakire veruzhinji. Naizvozvo iko zvino tave kuda kuvaka dzimba miriyoni gore ra2025 risati rapera.
Kunyange vachidaro zvavo vazhemu, mukuru wesangano rinomirira vagari vemuHarare recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vanoti hurumende isade kutora mukombe wemutambo waisina kumbotamba sezvo isina dzimba ngani dzayakavaka.
Namba iyoyo kutongotaura kuti kwakavakwa dzimba dzinosvika 200,000. Pasi apa pasina chatiri kuona chinenge maturo kana kuti vanhu vachinzi vawana dzimba. Ndofunga panogona kunge paine kandingati kanenge kakupotseka pamafigures ari kutaurwa nezvawayo.
Vachitaurawo nevatori venhau nezuro, gurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaJane Van Muswere vakati hurumende ichagadzira bhiri remutemo wePrivate Investigators and Security Guards, iro vakati richabatsira kuongorora makambani anoshanda akazvimirira ega kuchengetedza vanhu nezvinhu avakati ava kungonyuka sehohwa munyika. Vakatiwa hurumende yakabvumira kuvakwa nekuvandudzwa kwenhandare dzezvemitambo munyika neavo vane mari pasi peurongwa hwekuti kana vapedza kuvaka kana kuvandudza nhandare vanozodzisiyira hurumende kana mari yavakasima yadzoka. Vamuswere vakataurawo pamusoro pemagetsi vachiti zvakawanda zviri kuitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti nyika yose iti ngwe nemagetsi, zvinosanganisira kuti kumadhamu makuru ese emunyika kuve nemichina inobika magetsi uyewo kuti michina yekuhwange inogadzira magetsi nemarasha ivandudzwe. Asi nyanzvi inoongorora nyaya dzemagariro evanhu vari mukuru wesangano reCommon Markets for Liberal Solutions vari Joyce Ngwenya vaudza Studio 7 kuti hurumende yakundikana kupa nyika magetsi kunyange mumazuva mana adarika anga asiri kunyanya kuenda munzvimbo dzakawanda munyika.
Taneta nenhemaidzi sokuona kwangu inini kuti dambudziko remagetsi rigadziridzwe iri makambani ese ezesa ngaachiiswa pamusika wakavhurika open market kuti vanokwanisa kunge vachitenga makambanis sezvakaitwa macellphone votenga nekuti kana hurumende ichiriyo iri kutaura nezvekugadzirisa magetsi havazvikwanisi.
Musangano waNezuro wakaonawo makurukota ehurumende achikurukura pamusoro penzara iri munyika apo kwakaziviswa kuti urongwa hwekubatsira veruzhinji nechikafu nemari panguva yenzara ino huri kufamba zvakanaka kunyange hazvo vakawanda vachiti pari kuitwa rusarura pakugoverwa chikafu. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden avapinda muzuva rawo rekupedzisira murwendo rwavo rwemazuva matatu kuAngola. Nhasi vashanyira nzvimbo yeLobito iri kumahombekombe kweAngola, uko kuri kuva kwanjanji ichashandiswa kutakura zvinhu kubva mukati menyika kuenda kugungwa. America yakapa chikwereti chemari inoita mamiriyoni mazana mashanu ane makumi mashanu nemashanu emadhora yekutsigira kugadziridzwa kwenjanji dzinobva muZambia, Congo neAngola. Chirongwa chenjanji chiri kutsigirwa neAmerica ichi chinonzi chakanangana nekusimudzira kutengeswa kwezvicherwa uye kukwikwidzana neChina munyaya dzekutengeserana muAfrica. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa patswana University of Technology muzvinafundo Rick Munyaradzi Mukonza kuti tinzwewo maonero avo.
Rwendo rwaBiden runotiratidza kuti Africa iri pachinzvimbo chakanaka chaizvo nokuda kwekuti iri kurwirwa nenyika hombe dzakaita seVanaamerica, vanaChina nezvimwe dzakadaro dzine upfumi. vaBiden chavari kuitira hausi mwechena uri wega, asi kuti nyaya yekuti vakatoona kuti kugara kwavanga vakaita vasingaumbe hukama pane nezveupfumi nezvimwe zvakadaro nenyika dzemuAfrica, China yanga ichiita madira Georgina uye ichitoenderera mberi nekupinda munzvimbo ichibata zvanga zvichiipa mukana wokuti iyo ive neadvantage pane dzimwe nyika dzakaita sanaAmerica.
Asi tichiona iwo urongwa uhu kana chirongwa chiri kuitwa neAmerica icho chichelobito corridor, munoona here chiri chirongwa chichange chichizomisawo kukura kweChina muAfrica?
Chinogona kusamisa hacho. China haingagoni kumiswa neAmerica izvi, asi pachaita anenge makwikwi kuti kwatingawane zviri nani ndekupi kune maconditions anoita kuti Africa isare iri pakanaka ndekupi, zvochisiya Africa iri pachinano chiri nani. Asi China haingamiswi nezvaitwa neAmerica izvi.
Kwaiyo China munoonawo here ine zvairi kuita zvinozobatsirawo nyika dzemuAfrica mune ramangwana?
China inenge iri kungoratidza kuti iri kungouya yotora zvairi kuda kunyanyanya zvezveupfumi yoenda hayo apa yosiya ingava miti nezvimwe zvese zvinowanikwa munharaunda dzavanenge vachishandira. Saka Africa nekuda kwekuti inenge iri pakaoma yanga ichingotendera zvese zvese, asi zvinezvi yaane mukanawo kana vanaAmerica vaakudzoka vachiisa upfumi sezvavaita kuAngola, zvinoreva kuti Africa inogona kuchimirawo yoti aiwo izvi zvamuri kuita handizvo, izvi handizvo zvatinoda zvichifamba zvakadaro.
Iyo makwikwi ari kuitwa pakati peChina neAmerica muAfrica iwaya haazosvitsa here kune makwikwi anozenge ane chekuitawo nezvematongerwo enyika? Nokuti tikuona kuti makwikwi ari kuitika mune zvemabhizimusi pari nhasi
hongu hatigoni kusiyanisa zveupfumi nezvematongerwo enyika. Saka vayatobatsira kazhinji kazhinji vanobva vafambidzana nayo. Pangava pane zviya zvinenge zvichida kuvhoterwa, pangava panenge pachida kuti nyika dzisarudze divi, iyo America irimo mukati menyaya dzacho. Saka hatigoni kupatsanura maitiro enyika pane nyaya dzezveupfumi nenyaya dzezvematongerwo enyika. Zviviri izvi zvinowanzowanikwa zviri pamwe chete.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa Patswane University of Technology muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza vari parunhare muSouth Africa neStudio 7. Zvakaburitswa nezuro neElectoral Commission of Namibia zvinoratidza kuti amai Netumbo Nandi Ndaitwa vebato riri kutonga muNamibia reSwapo ndovakasarudzwa semutungamiri wenyika uye vachave mudzimai wekutanga kutungamira nyika iyi. Amai Nandi Ndaitwa ava nemakore makumi manomwe nemaviri ekuberekwa kana kuti 72 ndovanga vari mutevedzeri wemutungamiri wenyika pari zvino. Kukunda kwavo kunoreva kuti bato reSwapo iro rave nemakore makumi matatu nemana richitonga riri kuenderera mberi riri panyanga. Amai Nandi Ndaitwa vakawana zvikamu makumi mashanu nezvinomwe kubva muzana zvemavhoti. Vateereri, echino ichiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Show na WhatsApp channel yedu uye nepaFacebook mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padande mutande reWhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Show na motifarira kana kubaya follow. Munokwanisa kuenda paFacebook page yedu patinokupai link yeWhatsApp channel yeVOA Show na. Govanai nevamwe nhau dzeStudio 7 dzinotema dzisina kwadzakarerekera. Apo Zimbabwe iri kucherechedza mazuva 16 ekudzivirira mhirizhonga yemudzimba kana kuti 16 days of activism against gender-based violence, vakaremara munyika vanoti vari kusanganawo nemhirizhonga iyi apo vanotadza kuita mamwe mabasa anoitwa nevasina kuremara. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vakaremara vanoti vari kushungurudzwa zvikuru nemhirizhonga yemashoko nekutukwa nezvekuremara kwavo nekurohwa kana vachinge vatadza kuita mamwe mabasa nekuti vakaremara, sekutadza kutakura migomo, kuwacha kukana kubika mudzimba dzavo. Mumwe wevakadai ndiamai Nenzi Maulana, avo vakaremara gumbo. Amai ava vanoti vanotukwa nezvekuremara kwavo pamwe nekurohwa dzimwe nguva nemurume wavo.
Matukirwo aunenge uchiitwa, matauriro avanoita chavo chaivo, mashoko chavo chavo anokurova zvekuti unosvika pakuona kuti ha gender based violence. Murume anogona kutokurova kunyange paanenge akona kukupa mari ukati undobvunzawo wakutorova. Pamwe ukakonewa kuita machozi anenge uchinzufa aunofanira kuita sokuwacha sokudii.
Amai Agnes Gurune, avo vane usope, vanoti madzimai ane usope anosanganawo nemhirizhonga yemudzimba.
Gender based violence vanhu vane albinism tiri kusangana naye zvakanyanyisa, especially kana wakaroorwa. Unotonzwa pamwe unogara naye achitokuudza kuti wakatoita lakiro kuti ndindakatokuona kunze uko hakuna unokuda. Saka ifaindi kuti kuzochallenja kana kuti kuzotaurawo mamwe mavhius aunenge unawo paunechiona pachiresveka panenge pachirema.
Mhirizhonga iyi haisi kumadzimai akaremara chete, inosangana nevarume vakaremara avo vanoti vanoshungurudzwa nevakadzi kana vatadza kuita mabasa vanofanira kuita semusoro wemba. Mumwe wevakaremara vaMoses Chitombo, avo vanofamba newheelchair, vanoti kunyange vari baba vemusha vanosangana nemhirizhonga.
Munongozowawo sababa, baba vanenge vane chigaro chavo chavakapuwa sababa kuti vazokomanda simba ravo nechigaro chavo, asi ivozvi vachida betsero hazvigoni nokuti vanogona kuzosungirwa mabhureki kuti aiwa iwo unoti wakamira so chiita izvo zvaunofanira kuita. Saka kodzero dzako chaidzo sababa hadzichakwani, watombunyikidzwa kuti ndo gender based violence iyo.
Vanorira kodzero dzevakaremara musangano reDisability Amalgamation Community Trust vaHenry Chivanga vanoti vakaremara vazhinji havamhangari mhirizhonga nekutyira kuputsa dzimba dzavo uye kutadza kusvika kumakamba emapurisa.
Vashoma shoma vangagona kuenda zvavo kundomhangara kavariko, asi vanouya kumasangano kwedu vachitaura nyaya tovakurudzira kuti endai munomhangara. Vogona kukudza kuti zvinokanikanomhangara kundikarambwa ndozodinzva ndine vana kana ndikazodai ndozodii.
Asi vakafanira kubata chigaro chemutauriri wemapurisa mumasvingo Assistant Inspector Masauso Patinyu vanoti vamwe vakaremara vanomhangara nyaya dzemhirizhonga uye vakurudzira vanhu kuti vamhangare nyaya dzakadaro kana dzichinge dzaitika.
Tinavowo vanhu vari disabled vane makeses akaripotwawo kuno kumapurisa. Tine several cases dzatinadzo dzakaripotwa uye vanhu ivavo vamwe vacho vakabatsirwa, vamwe vacho tiri mukati mekuvabatsira kwanise kuwanawo justice. Rudziro yedu inoti vanhu vese ivavo ngavauye varipote makeses avo kumapurisa.
Asi vapatinyu vanoti havana uwandu hwevanhu vakaremara pamwe nevamwe vakamhangara nyaya dzemhirizhonga yemudzimba gore rino. Vatiwo vari kucherechedza mazuva aya vachiita zvirongwa zvechenjedzo kuvanhu kuti vasanyare kana kutya kumhangara nyaya idzi. Munyori muhofisi yegurukota remasvingo Dr. Adhopa Zvakavambwa vati hurumende iri kuita zvirongwa zvekudzidzisa vagari vose munyika zvekuita kana vasangana nemhirizhonga yemudzimba.
Nedingindira redu retinomhanya naro sehurumende yeZimbabwe reinclusivity tinavo pese, saka dzidziseyoyi vari kuiwanawo.
Hatina kukwanisa kuziva uwandu hwevanhu vakaremara vari mudunhu remasvingo, asi muZimbabwe yose vanhu vanosvika svika migumi kubva muzana vane urema hwakasiyana-siyana. Zimbabwe yakaparura urongwa hwenational disability policy muna 2021 nechinangwa chekubatsira vakaremara. Asi vakaremara vakaita saamai Maulana vachitombo nevamwe vanoti kunyange hazvo nyika ine mitemo inochengetedza kodzero dzevakaremara, vanhu vakaremara vachine matambudziko akawanda avanosangana nawo munyaya dzeutano, dzidzo nekuwana mabasa nezvimwe. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Kuru vanoti ngaivhiwe paruzhinji. Ndozva tinoita paStudio 7 muchirongwa Live Talk kubva muvhuro kusvika chishanu tichikurukura nezviri kuitika munyika nepasi rose. Hurukuro dzine hudzamu nenyanzvi mune zvematongerwo enyika zveupfumi, zvekurima, zvevechidiki, zvemadzimai nezvimwewo. Chipiri tinoite izviya.
Hakuda neanonzwamu ineni Tavo Kancube tichizeya nyaya dzevechidiki ndichiti Let Us Connect muchirongwa The Connection.
Ko pachitatu apa
tirito semuchirongwa Diaspora Forum tichibata nyaya dzine chekuita nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Muineni Jonga Kandemiri.
Kuchina kunei?
China ndechemadzimai panyaya dzebudiriro yemadzimai muchirongwa. Ngatikurukurei madzimai. Muineni wenyu Marvelous Mhlanganya huye tichiita majana nemumwe wangu Standakile Mhlanga.
Gati sangane yipa Live Talk na 8 o'clock masondo ose kubva muvhuro kusvika chishanu pa Studio 7 ye Voice of America pa radio, Facebook nepa web page inoti www.voashona.com.
Iko zvino tichimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vakawanda vaungana muSeoul, guta guru reSouth Korea nhasi vachifora kuenda kumuzinda wemutungamiri wenyika apo vanga vachikurudzira kuti mutungamiri wenyika vaYoon Suk-yeol vasiye basa. Mutungamiri wenyika vakatarisana nekupomerwa mhosva zviri pamutemo kana kuti impeachment mudare reparamende apo riri kuvaferefeta zvichitevera danho ravakambenge vatora nezuro rekuisa hurumende pasi peutongo hwechiuto iro vakazobvisa mushure memaawa akati kuti. Paramende iri kuronga kuvhota kuti ione kuti voramba vari pachigaro here kana kuti vosiya basa. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro nechimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muguta reMadison mudunhu reWisconsin muno muAmerica Vari zvakare mutungamiri wesangano re-Educated Girl Foundation, amai Lucy Ndongwe Chikowero, avanoti vari kushanda nevanoshaya nevakatarisana nemhirizhonga uye vakabatanawo nemamwe masangano ekumusha mukupa dzidziso kuvagari vekumaruva iri pamusoro pekuipa kwemhirizhonga. Izvi zviri kuitwa panguva iyo nyika nepasi rose vari kucherechedza mazuva 16 ekupedza mhirizhonga yakanangana nemadzimai pamwe nevanasikana, kana kuti 16 days against gender-based violence. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 naamai Chikovero nezvenyaya iyi.
KuZimbabwe ndokwakatowandira basa redu zvakanyanya. Takanga tine mamentorship circles muna November imomo, kutanga kuna na 25 pakatanga nguva yekucherechedza nyaya ending gender based violence ye 16 days of activism. Saka tanga tine mamentorship circles mumaschools zvikuru sei takazitarisana nevanasikana, and tizotarisa zvemberi kuti vana vaudzoka vovhara zvikoro ndopanonyanya kukura zvakare dambudziko regma abuses. Saka takanga tine mamentorship circles kubva kuva nasikana about 9-year-olds kusvikira vari mukuhigh school.
Zvirongwa izvi muri kuzviitira mumatunhu api?
Kuchimanimani tine various schools dzatanga tichivhizitira nemucommunity zvakare nekumhondorongezi.
Pasi pezvirongwa izvozvi zvii zvamunenge muri kuita?
Tinenge tichitaura nevana about safety. Togozotaura zvakare kana muri muzvikoro, totaura nevadzidzisi about protecting and identifying vana varinge vanogononge vari vachiabuswa. Muvana vacho tinenge tichidzidzisa kuti vaidentify chinonzi abuse chavanenge vachisangana nacho nemaresources aripo kuti vakwanise kungowanikwa vachibatsirikana. Nekuti tinoona mastatistics achititaura kuti 1 in every 4 adolescent girls is abused by either their family or their partners, which is more like 60% of maabuse aya anoitwa nemhuri chaidzo. Isusu tichitaura zvakare nevana tinenge tichitaura nyaya dzemachild marriages, because iyoyo imwe form yeabuse zvakare yemuvanasikana. Saka tinenge tichiedza kudzidzisana kuidentify and safety, as well as kana wasangana nedambudziko ungaite sei.
Munoshanda here ne vakuru vemunzvimbo dzamuri kushanda idzi?
Hongu, tine rombo rakanaka zvikuru kuti tinoshanda nana MP venzvimbo dzatinoshandira, tinoshanda nemakansela vanasabhuku namambo tinowanikwa tichishanda navo zvakare. Saka vari kubatanawo nesu panyaya dzedambudziko irori regender based violence. Tichikurudzira zvakare kumabazi ehurumende, tinenge tinavo vatinoinvita mapurisa vanoshandira munzvimbo idzodzo nevana mukoti manesis, kuti vakwanise kunge vachibatirana nesu tichiita mukomberano wakati padambudziko redu. Nekuti dzimwe nyaya dzatinoona ndedzekuti even vana vakazouya vakanoripota kumunana mapurisa anenge audza, aiwa endai munopedzerana mudunhu mumaraini menyu imomo, nekuti tinoshandira mumaroho. Tikuda kusimbisa maframeworks eaccountability kuti vatingati maperpetrators vaitwe hold to account, pashaye anonopunyuka nekuti pamwe umwe yakadzika kana kuti anozivana nanhingi munyaya dzekudzivirira dambudziko iri, kuti justice ingosevewa zvakafanana.
Pane vamwe vanochema-chema vachiti mimwe mutongo iri kupiwa vanhu vanenge vaita nyaya idzodzi nyanyadze kumhirizhonga uyezve kurodza vana vasati vabva zera haina kunyatsosimba, munoona sei apo?
Ndinobvumirana nazvo zvakanyanya. Ndopatiri kutaura kuti kuengeja kwatichiita nemaMPs iyaya, kana zviri zvinhu zviri kufanira kunosimbiswa pamitemo, toramba tichidzokorora kuti kusvikira vazvitakura vaenda nazvo paramende kuti vanonozvidhiskasa.
Vanga vari mutungamiri wesangano reEducated Girl Foundation, amai Lucy Chikowero, vachitaura naMavelas Muhlanganya weStudio 7 vari muguta reWisconsin, ndodzokorora, vari muguta reMadison kuWisconsin muno muAmerica. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Makadiki vana Jonga paStudio 7 apo, isinofara isu. Tinotenda nokuti penyaya dzakanaka. Poini ndinoshayiwa kuti sei dzichingonyanzvana dzakakura dzega. Tinonzwa vachivhayo ava vari kusplasha mari kune vanhu vakati fumi nevanhu vanazvo. Kuvadi kumbosplasha mari maticha nevamwe masivil servant vasina vari kutambudzika iko zvine zvamwe vasati vaona mari. Ngavasplashe mari iyo bhiriyoni iyo vaidire vanhu vaone mapei kana kuti mabhonasi avo timboona kuti zvinhu zvakamira sei. Vatiwo varombo ava vari kushupika vari kutokona kuda kutamba Krismas mari dzavo dzisati dzapinda. Vachivhayo ngavape mari idzo kana vakasaipaiwo kureva kuti mari yavo haisi mari inoshanda kana vachingopa vanhu vafumi. Vape varombo tione zvinoita here.
Mazera sei pastudio 7 ini ndinonzi Mafira kureva. Tinoda kungotaurawo hangu maringe nebhajeti yavamutuli Ncube. Ndizivi kana vanobhejerawo namabhiza namabhiza vava kunzi vabatirwe mutero, saka kuti nenjuga kadzava kutobatirwa futi mutero. Vabatirawo mutero nepamadhonanzi revakomana, uye mari yacho ichishandiko munyika inotambura ikadai. Zvakare tinoshamisika kuwana kuti ministiri yeprimary and secondary yezveeducation ndiyo inonzi inenge ine mari yakawanda. Koi mari iyi inoshandeiko? Iyo hurumende yadzosa zvirongwa zvose kuvabereki. Tava kunzi titenge nemota dzedistrict. Zvose zvinoda kuitwa zvinobva kuvana kuburikidza navabereki. PSPZ mari tinobhadhara. Kare taisiziva kuti hurumende inoita zvirongwa zvese, iko zvino yakadzosa zvirongwa kuvabereki. Kubva matextbook nezvose zviri kudiwa muzvikoro zvinoitwa nevabereki. Saka ministiri iyi inozoitwa kupiwa mari yakawanda inenge ichishandira. Zvakare nelife talk yanezvo, konzara iyi vari kuitora seiko? Ndizvo here kuti mumiriri wehurumende angataura kuti hurumende inobetserawo vanhu vagara vane zvinhu zvavo kana kuti vanhu nepashoma painenge yawana? Tinozotaura chokwadi chekuti kubva pasina vamugabe hatina kumboona dambudziko rakadai, hatina kumboona kukundikana kwehurumende kwakadai. Vamugabe vaive nani zvavo.
Mutiisitiro wakuru wehurumende kuti kanzuru yechinhoi malaisensi awe naakakwira zvisingaite. Vanoisa malaisensi akakwira kuti kana wagari watadzirira kubhadhara vanovachinyepedzera kufara mashopu vachipuwa choko muhomwe. Kunyange mvura yava yakakwira zvisingaite, matadzira kubhadhara mvura vanonyepedzera kufara kupuwa choko muhomwe, vachirarama nechioko muhomwe. Zvinhu zvavo zvakakwira, zvinhu zvese zvinofanira kubhadharika. License reshopu ringanzi 575 ne ndingatongoti 600 shop license. Maomero akaita zvinhu necompetition iripo yekuti everywhere pane musika. Pavharanda pako panenge pane musika uripo everywhere, vanhu vaisa kungotengesa mustreet. Shop license yebvanzi 600 kanzi rechinoi. Dai zvatosvitswa kunengirini kumusoro kuhurumende government napuresidendi kuti aiwa no malicense mashop license ekanzi rechinoi akwira zvakanyanya. Apo vari kuitira kuti kana vanhu vakatadzira kubhadhara vanozoteerera vachinyepedzera kufara vachipuwa chimari yechioko muhomwe. Ufucha hasiri izvi zvinorada nyika ichiita. License ngaribhadharike 600 haiiti, hatina kuva tinoiwana. Kuzikunongocherenda shop uchibhadhara 150 every month plus maoverhead expense every month, maexpense akawanda plus license yekanzi iroda 600 futi ipapo. Aiwa zvakazonyanyisa. Aiwa chinonyanyanyisa malaisensi aina kakwira kudarika nzvimbo dzese.
Pastudio 7 masera sei. Haa, zvemari yenyika, mari yezimbabwe kunzi hanzi inoda kudzikamiswa, inoda kudinidini kuti itambirike kuvanhu. Haa, vangakokorodzana navatungamiriri vedzimwe nyika vakawanda vakadini, asi chokwadi chingoripo ndechokuti iyo hurumende pachayo kana isati yaakuvimba nemari yayo, isati yagona kushandisa mari yayo, hapana zvazvinoreva. Nokuti mukaenda kumapasipoti munonzi vachidana maus, magovernment offices ese vanodana maus. Asi vozoti kuvanhu vimbai nemari yenyu yenyika, zvingafamba here kuti iwe chinhu chawabika ndiwo unotanga kuchiramba? Woti hanzi uyo ari kusvikawo zvake muenzi ngaachidye. Hazvibudi zvichidaro, handione kuti pane chinogadzirisika ipapo.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzavamwe vateereri dzisinei neStudio 7, isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga. Vateereri, musakangana wachirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum nhasi na8 PM, apo tiri kutarisa nezvevanhu kusanganisirawo zvizvarwa zveZimbabwe vanonzi vari kuramba kubuda kubva mune mumwe mugodhi kuStilfontein muSouth Africa vachitya kusungwa nemapurisa. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Hurumende inoti yatanga urongwa hwekutenga mishina yekubatsira kurapa chirwere chegomarara icho chiri kuuraya vanhu vakawanda munyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden avari kushanya kuAngola vanoshanyira nzvimbo iri kuvakwa njanji Yellow Beetle Corridor. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai muina Standekile Muhlanga.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Hola mugela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 4 kumpalakazi 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, abakhubezekileyo bakhala ngokuswela amaphilisi ezibhedlela, ukubandlululwa, ukungaqhatshwa kanye lokwephulwa kwamalungelo abo. Embuthaneni walamuhla kobulawayo kunanzwa ilanga labo.
Kwasingakhangela i-United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities ikhuluma nge-participation in political and public life. Lokhu kutsho ukuthi umuntu ole-disability kumele laye ephatheke.
Uhulumente uthi useqalisile ukuthenga imitshina enceda ekwelapheni umkhuhlane wemvukuzane, isifo esesiqede abaningi elizweni.
Lokhu vele yinto esahlala sizwa yena umnumzana Mnanga kwayekhankasa ngo-2018 wayeloba esithi yena into yamagesi kuzaba into yendulo. Hatshi, sesidiniwe.
Idolobho lakobulawayo lamhlantambama liqhube umhlangano we-full council meeting lapho kuhlafunwe indaba ezehlukeneyo ezigoqela ukusilela kwamanzi, ukulahlwa kwezibi mahlayana lokudubuka kwezititshi ezithwala ingcekeza ezama-sewage. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Idolobho lakobulawayo lamhlantambama liqhube umhlangano we-full council meeting lapho kuhlafunwe indaba ezehlukeneyo ezigoqela ukusilela kwamanzi, ukulahlwa kwezibi mahlayana lokudubuka kwezititshi ezithwala ingcekeza ezama-sewage. Umfanekiso oqotshiweyo wevidiyo yomsakazo wesayithi ubonisa ukuba uKhansela Alec Ndlovu uthi kufanele kube lamacebo okusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku ukugebha emgodini evele isikhona ukuze kutholakale amanzi. OKhansela Domisani Nkomo lo-Alec Ndlovu bathi kufanele ikhansili ijezise labo abalahla izibi endaweni ezingafanelanga. Kwathi uKhansela Ntando yenkosi Ndlovu wathi kufanele ugatsha lwezempila kahle luthathe amanyathelo ngalabo abathengisa ukudla okungahlolwayo, ngoba kulesibonelo kwele-South Africa ukuthi kuyingozi. UKhansela Dumisani Nethaka Ward 14 ubemele umeya wakobulawayo ongaphandle kwelizwe. Abanye njalo okhansela abakhulume kulomhlangano bagoqela uKhansela Sikhululeki Lemoyo, loKhansela Roy Sekete, loKhansela Mxolisi Mahlangu othe kule migoqo eminingi kuhlelo lokwakhiwa kwedamu le-glass block ngakho kungcono kukhangelwe ezinye inhlelo. UKhansela Mpumelelo Moyo lo Khansela Mahlangu basole labo abachothoza uhulumende enkondleni zokuxhumana ngoba besithi kuzabangela ukuthi enqabe ukuphathisa idolobho lakobulawayo ngemali yokufeza inhlelo zalo. Ungathethisa umzali uphinde ufune akuncede, kubuze uKhansela Mahlangu kulo umhlangano.
The Voice of America.
Abakhubezekileyo bakhala ngokuswela amaphilisi ezibhedlela, ukubandlululwa, ukungaqatshwa kanye lokwephula ukuphulwa kwamalungelo abo besithi uhulumende usebalibele. Lokhu kuvezwe lamhla emhlanganweni oqhutshwe kobulawayo owakuqala elizweni ocubungula okubhekane labakhubazekileyo kunanza njalo usuku lwe-International Day of Persons with Disabilities. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Omunye wabaphatheke kulumbuthano okhubazekileyo, umnumzana Tsepang Nare, usole kakhulu ukuhlelwa kwemali yomnyaka ozayo esithi kuzabanyela ukuthi beqhubeke bephila nzima.
Hayi, bazethu kamthuli, sinanzelele ukuthi lamatheksi asendezelele okutshengisela ukubana isimo somkhono nisizaba nzima ebantwini bezimbabwe ngoba kutsho ukuthi le ntengo yezinto isiza kuphela njalo sinanzelela ukuthi emalini akula okucaciswayo ukubana imali engaka izaya ebantwini abakhubazekileyo okuzabisela emuva inhlelo ezihakalelwa ngabantu abakhubazekileyo ikakhulu ukuthenga lokho abakusebenzisa ukuhamba esithi ngama-assistive devices.
Unkosikazi Raviro Ndebele ukhalaze ukuthi uhulumende aphathise ngokuthi abalebala elimhlophe i-albinism bethole amafutha okugcoba.
Ngoba ngibona njengokuthi abagula imikhuhlane eminye le bayaphiwa amapilisi kofree. So mina nginomntwana onjalo okokuthi usisilwane ophumile utheni ngabe ngibuye lo wami umntwana lapha you're going to feel very sorry. Because bakuna amafutha lawana mina bengilesicelo sokuthi akungeke kwayenzakala yini ukuthi labo bathole amafutha lawana for free njengoba kunezinye izinto eziphiwa abanye abantu free.
Umnumzana Albert Mkandla yena ukhale ngokuthi imali zentuthuko azifinyeleli abakhubazekileyo.
Ayafakwayo kuthiwe ngama-disability funds kodwa ke thina sesi-aplaya laphana kakusa-indicate ukuthi emaye disabled person or what, sengingumuntu nje o-aplayayo. Yikho kwenza isikhathi esiningi kube nzima okukuthi besicela ukuthi kube le ndlela eyaziwayo ukuthi abantu aba-aplaya le mali only disabled people ba-aplaya lezo mali.
Okhubazekileyo osafundayo unkosazana Abigail Ncube uthi abanye bakhe abakhubazekileyo bafunda nzima. Umqondisi wenhlelo kunhlanganiso ye-Southern Africa Parliamentary Support Trust, umnumzana Henry Ndlovu uthi balimukisa uZulu ngamalungelo abakhubazekileyo.
Kulilanga elasungulwa yinhlanganiso ye-United Nations. Besithe sibuye lapha sizothakazela le langa kwenzela ukuthi si-raise i-awareness ngenhlupho ezibhekenane labantu abakhubazekileyo. Sibone ukuthi ama-rights abo, amalungelo abo nanzelelwa nguhulumente.
Umqondisi we-Signs of Hope Trust elwela amalungelo abakhubazekileyo unkosazana Samantha Sibanda uthi kuqakathekile ukulwela amalungelo abakhubazekileyo uhulumende awephula malanga onke.
Indikimba yethu iyukuthi amplifying the leadership of persons with disabilities for an inclusive and sustainable future, okutsho ukuthi sifuna ukukhangela ukuthi emhlabeni wonke sikwenza njani ukuthi abantu abalama-disabilities bephatheke kuma-decision making processes, bephatheke even bethungamelela abanye. Nxa singakhangela i-United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities ikhuluma nge-participation in political and public life, lokhu kutsho ukuthi umuntu ole-disability kumele laye ephatheke ezintweni ezikhonsena ama-rights akhe kumbe ezikhonsena abantu bonke.
Umphathintambo wedolobho lakoBulawayo elilunga njalo ledale lephalamende unkosikazi Judith Ncube uthi uhulumende wakhe wenza konke okusemandleni akhe ukuncedisana labakhubazekileyo elizweni. Indikimba yokunanza usuku lwe-International Day of Persons with Disabilities mhlaka 3 ngoMpalakazi ithi amplifying the leadership of people with disabilities for inclusion and sustainable future, okuyikuba bakhuthaza ukuthi babe ingxenye yabakhokheli benhlelo ezimqoka. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Uhulumende uthi useqalisile ukuthenga imitshina enceda ekwelapheni umkhuhlane wemvukuzane, isifo esesiqede abanengi elizweni kakhulu abaswelayo, njengoba besithi abenelisi ukuya kwelatshwa ezibhedlela ezingayisizo zikahulumende besithi ziyadula. Kodwa ingcwethi kwezempilakahle zithi ziningi izithembiso uhulumende angazifeziyo. Kubika uTobias Mutsingwa eseHarare.
Ekhuluma lentatheli izindaba izolo esigodlweni eHarare ngemva komhlangano wabaphathintambo bakahulumende, umphathintambo ogatsha olubona ngezempilakahle uDokotela Douglas Mombeshora uthe imitshina yemvukuzane efuna ukuthengwa iza kuya ezibhedlela ezikhulu zikahulumende emadolobheni abalisa iChinoyi, Gweru, Mutare leMashingo.
But our plans now that we know that we are going to get money from the sugar tax.
Sasaqalisa ukudinga imitshina leyi, njalo ngilethemba lokuthi sisiyaphutha lonyaka sizabe sesikwazi ukuthi sizayithenga ngaphi. Enye yemali eyokuthenga ivela ku 2% tax yafakwa ngohulumende ngomnyaka ka-2022. Kodwa ocubungula indaba zempilakahle njalo engudokotela oleklinika yakhe eGweru, umnumzana Gray Mathonsi, uthi uhulumende engapheleli ekuthembiseni kuphela.
Yeah, it has been long overdue ukuthi lokhu kwenziwe ngoba inani labantu abahlaselwa ngumkhuhlane we-cancer kulezi nsuku liphezulu kakhulu. Yebo, kuhle ukuthi bayathembisa ukuthenga imishina yokunceda abantu abale-cancer, kodwa kungaba kuhle kakhulu ukuthi sibone kusenziwa kungapheleli emlonyeni kuphela.
Inhlanganiso ye-Cancer Association of Zimbabwe ithi abantu abafika inkulungwane ezimbili lengxenye 2500 babulawa imvukuzane mnyaka ngomnyaka eZimbabwe ngoba iningi labo lingela mali yokubhadalela indleko zokwelatshwa. Ithi ulwazi olujulileyo phezu kwesifo lesi luyasilela okubangela ukuthi abaningi badinge usizo isikhathi sesiphelile. Okolunye udaba olucujungulwe emhlanganweni wabaphathintambo bakahulumende izolo, umphathi wogatsha lwezokwakhiwa kwezindlu umnumzana Soda Jemu utshayele uhulumende ihlombe esithi sowenelisa ukwakha izindlu ezedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000 umnyaka ka-2025 ungakapheli njengalokho owayekuthembisile.
We have reviewed our target to 1 million housing units.
Njengoba sesiphuchilele leso sibanga, sesengezelele inani lezindlu esesifuna ukuzakha umnyaka ka-2025 ungakedluli ukuya kusigidi esisodwa. Ngilethemba lokuthi lokhu sizakwenza sibili ngoba baningi abantu abakhaya kulezi nsuku. Lanxa esitsho njalo umnumzana Jemu, inkokheli yenhlanganiso emela izakhamizi zakobulawayo eBulawayo Residents Association, umnumzana Winos Dube uthi ngenxa yenani labantu abalokhu bedinga indawo zokwakha izindlu kumakhansili kuba nzima ukukholwa lokho okuthiwa nguhulumende.
Yebo, ye kungabe kusakhiwa kulezakhiwo kulungiselwa abantu, kodwa into esuka isidide engqondo khonoku ukuthi ngapha sibone ungakhangela ikakhulu sikhangelela kumakhansili. I-waiting list leyi abantu abalokhu belindele izindlu ilokhu iqasa ngelanga ngelanga. Akutshengisi umehluko wokubana kukhona izindlu ezakhelwa abantu ukubana bazithole.
Ekhuluma emhlanganweni munye owabaphathintambo bengatsha zikahulumende okhokhela ugatsha lwezokwethulwa kwemibiko, umnumzana Jane van Muswere uthe uhulumende uphakathi kokulungisa umthetho ozahlolisisa ukusebenza kwalabo abakubhizimusi lokulondoloza impahla labantu bezimele owe Private Investigators and Security Guards Bill ngoba amabhizimusi amanje esevela mahlayana indawo yonke. Uqhubeke wathi uhulumende uvumelane lamankampani asebenza ezimele ukuthi kwakhiwe njalo kulungiswe inkundla zemidlalo elizweni. Umnumzana Muswere ukhulume njalo phezu kodaba lwamandla kagetsi esithi umongameli Emmerson Mnangagwa uqinisile ukuba ufuna ilizwe lonke libe lamagetsi angacitshwa mahlayana, yikho sokulohlelo lokuthi amadamu amakhulu aselizweni abe lemitshina ezakwenelisisa ukulungiswa kwamagetsi avela emanzini. Kodwa ocubungula indaba zenhlala kahle kaZulu njalo engumqondisi wenhlanganiso e-Common Market for Liberal Solutions, umnumzana Rejoice Ngwenya uthi uZulu sekhathele ngokubambiswa ilitshe nguhulumende phezu kodaba lwamagetsi.
Loko vele into esahlala sizwa yena umnumzana mnanga kwa ekhankasa ngo-2018 waye loba esithena into yamagesi kuzaba into yendlulo. Hachi sesidiniwe ngala amanga ye ngibona ngathi mina okungcole ukuthi i-company yezisa kayithengiswe ithengiselwe abantu abakwaziyo abalothando lesifiso sokulungisa ugetsi.
Emhlanganweni wayizolo abaphathi intambo bakahulumende bakhulume ngodaba lwendlala ebhahileyo eselizweni bathi ziqhubeka kuhle inhlelo zikahulumende ezokunceda izigidi ezedlula eziyisithupha lengxenye zabantu abangela kudla okwenelayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sasile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, amavideos, imifanekiso lokunye. Ngena nge-link efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Ngulo wesifazana owecholocho olimale kakubi walaliswa esibhedlela sempilo kobulawayo ngemva kokuhlaselwa inyamazana engabonakalanga okunakanelwa ukuthi yisilwane kumbe ingwe. Kodwa ezinye izakhamizi zikhuza umhlola zisithi lezi izinto zabantu ezidinga osiyazi kumbe abazakala ngokuthi ngowafa wafa ngoba akukaze kubonakale inyamazana zendle eziyingozi kulumango. Unkosikazi Violet Sibanda uhlala kuward 16 esigabeni sakokhwali uhlaselwe inyamazana la eseduzane lomuzi wakhe njalo uselamalanga esesibhedlela. Isehlakalo lesi silethe ukwesaba okukhulu kuzakhamizi zakuleyo ndawo. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lendodana yakhe, umnumzana Linus Moyo.
Le nyamazana kahle kahle uthi ilamabalabala, so ungathi yingwe mayichaza. Akula muntu okwaziyo ukuthi yingwe noma yisilwane noma yini, ngoba le nyamazana yabonwa nguye yedwa kuphela. So asikwazi ukuthi inyamazana mhlobo bani, ngoba yathi uma imhlasela abantu bathi uma ehlaba umkhosi abantu bezofika bathole inyamazana lana engasekho.
Yamhlasela engaphi kahle kahle njalo walimala okunganani?
Inyamazana le yamhlasela wayesaseduzane nasekhaya, wayangahambi about 500 meters away from ekhaya, kuthi wayeseselayinini nje kuduzane nemizi. Ngokulimala indlela alimala ngayo, amanxeba aserious ngoba aye deep, ngoba amanye empilo laphana bathungile kusele nje elentanyeni. Elentanyeni yilo abasalinesa, basaligezisa. So angikwazi ukuthi bazalithunga nini.
Ngokwakuqala yini esigabeni ukuthi kwenzeke into enje kumbe sokuke kwenzakala?
Siyaqala ukubona ngoba indawo yakithi nje kulezigaba eziningi ezisigonqolozeleyo. Siyaqala ukubona mphela.
Ababona ngezendle bona bathini?
Ama-game ranger afika, bathe masebefikile laphana basebesithi akusisilwane, yingwe leyo, bebona unyawo lwakhona.
Likhangelela ukuthi aphume nini esibhedlela umama?
Hayi, okwamanje angeke ngitsho ngoba osekumapheyini amaningi impela. Angeke ngitsho ukuthi nini, nabo abakatsho ukuthi angaphuma nini.
Ezinye izakhamizi zithi akula nyamazana ekhona lapha, lezi yizinto zabantu ezidinga owafa wafa kumbe othikamtanda. Ungatheni ngalokho wena?
Nami ngingedwa into le iyangisolisa, ngisolisa kakhulu ngoba angeke ahlaselwe inyamazana from lapho kungabi lo muntu oyibonayo. Kubuye ama-game rangers babuye bangayitholi, and sibuye futhi singazwa enye ingozi ebakhona futhi. Ngahambisana nabo labo.
Uza kwenzani pho? Uzababiza owafwafa?
Njengamanje ngathi umqondo usadidekile ukuthi from manje kufanele ngenzeni. Ngisadidekile, kuzamele ukuthi ngike ngihlale phansi ngicabange. And njengamanje ngisalwa lokuthi umama lulame first bese ngiqala ukucabanga ukuthi okay yini first step okumele ngiyenze umama sephumile esibhedlela ngingagijimela ukuthi ngizowafa wafa or ngiyeke ukuthinga mtanda babe funa imali nabo instead ngiqale ngibona ukuthi leyo mali engizoyisebenza kuwafa wafa kumele ngisize umama aqala siphole.
Lo umnumzana Linus Moyo indodana yowesifaza weCholocho olaliswe esibhedlela sempilo ngemva kwenyamazana engabonakalanga unakanelwa ukuthi yingwe kumbe isilwane imhlasele. Asenelisanga ukukhuluma labo gatsha lwezendle olweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authorities Imparks ngalolu daba. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unkosikazi Nethumbo Nandinda yithwa owebandla elibusayo eleSwapo kwele Namibia. Nguye osengumongameli walelo lizwe njalo ngowakuqala wesifazana ukuthi aphathe intambo zombuso kulelo lizwe. Lokhu kwethulwe inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kokhetho e-Electoral Commission of Namibia kulandela ukhetho lukamongameli oluqhutshwe ngeviki edluleyo kulelo lizwe. Lapho unkosikazi Nandi Ndaitwa abikwa wathola amavoti angamachumi amahlanu lasikhombisa ekhulwini 57%, kubika abezindaba abeReuters. Uhulumende weGini oholwa libutho uthi uzabopha abantu abasakaza imbiko athi ayiqondanga ngokubhubha kwabantu abalichumi lasithupha i-56 ngemva kokuqhamuka kwengxabangxoza emdlalweni wenguqu eGini kulandela isinqumo sikanompempe. Isehlakalo lesi senzakalele enkundleni yebhola enzere Kore, kodwa abanye abalwela amalungelo oluntu bathi inani labantu ababhubhileyo lingabe liphezulu kulalelo elivezwa nguhulumente, kubika abezindaba abe-AFP. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Umongameli Joe Biden weMelika uvakatshele eLobito eAngola lapho okwakhiwa khona isitishi sezitimela lamhlanje kulusuku lwakhe lokugcina ekulelo. EleMelika likhuphe isikwelede samadola eMelika ingxenye yebhiliyoni i-$550 million esokulungisa intsha nje exhumanisa iZambia, DRC le-Angola kanye lokwakha isitishi seLobito. Izolo umongameli Biden uqhube umhlangano labakhokheli ababalisa uJoao Lourenço e-Angola, uFelix Tshisekedi we-DRC, uHakainde Hichilema weZambia kanye lomsekeli kamongameli weTanzania uPhilip Mpango. Uhlelo lolu luhlose ukuthuthukisa ukuthwalwa lokuthengiselwa kwamanye amazwe kwamatshala igugu njalo luncintisana lenhlelo eziqhutshwa yiChina emazweni aseAfrika. Uhambo lolu lugcwalisisa isithembiso sikamongameli Biden esokuvakatshela iAfrika ngesikhathi engumongameli. Okuhlaziya lolu daba uTabo Kancube weStudio 7 uxoxa lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Imigwaqo emihle iqhakathekile kakhulu ekuthengiselaneni impahla phakathi kwamazwe lamazwe laphakathi kwelizwe. Kwenza kube lula ukuhamba kwezisebenzi, kwenza kube lula ukuhamba kwempahla, impahla lezisebenzi kufike ngesikhathi esifaneleyo ngokuba kuyadula ukuthi izinto zingafiki ngendlela efaneleyo ngesikhathi esifaneleyo. Ngakho ke imigwaqo emihle kunye lezikaloliwe ziqhakathekile kakhulu ukuthi zikhuthaze zibuye zikhulise futhi ezokuhwebelana ezokuthengisa selana phakathi kwamazwe ahlukahlukeneyo.
Njengoba iMelika isithi incintisana leChina kwezomnotho isebenzisa lolu hlelo, akusoze kuqinise kungena kwezombusazwe na?
Vele ezombusazwe kazibalekeleki zikhona njengamanje sikhuluma. Ukusukuma kweMelika isenza lokho ekwenzayo kungenxa yokuthi iChina ikhona. Kanti iChina layo incedisa ikhangele aboMelika lamanye amazwe encintisana lawo kwezomnotho lakwezepolitiki. Kuyindlela yokuthi ithandeke e-Afrika izuze lokho okuthile okuzuzakala e-Afrika, kanti ke njalo yakhe ubudlelwane lalawo mazwe angacine sakha ubudlelwane lamazwe aphikisana lalelo lizwe. Ngakho-ke lokho esikubonayo usizwe esilutholayo sise-Afrika, usizwe esilutholayo kwezomnotho kule politiki phakathi kungokwasosisa asikokuhawukelana nje kodwa kungokwepolitiki okukhangela lawo mazwe kakhulu. Ngakho kuqakathekile ukuthi lanxa sincediswa sikwazi ukuthi njenge-Afrika sidlule kulokho, sikwazi ukuzincedisa ukuzenzeka sithuthuke, sedlule kulokho kuhlala singokhamisanithele senzelwe izinto akuqondanga.
Abanye bathi laloba umnumzana Biden wayethembisa ukuthi uzavakatshela e-Afrika, lokhu uphuzile ukukwenza njengoba ekwenze eseduze lokuthi aphume esikhundleni lesi, besithi inhlelo zakhe zilakho ukungaqhubeki. Likubona njani lokho?
Akumangalisi ukuthi i-Afrika kayiqakathekanga kwezobudlelwane bangaphandle phakathi kweMelika lamanye amazwe ngenxa yokuthi i-Afrika iyakhongozela. I-Afrika ile notho enyethile kodwa engakwazi ukuyisebenzisa ngendlela efaneleyo. Nxa singathuthukanga, nxa singabacelayo, kakho othanda ukwakhelana lo muntu ocelayo, kakho othanda ukuvakathela umuntu azafika amcele. Uthanda ukuvakathela lapho ebantwini abathuthukileyo. Kuqakathekile ke njengelizwekazi le-Afrika ukuthi sibone ukuthi siyazithuthukisa indlela esiziphatha ngayo njalo, senze ukuthi siqakatheke njengabantu, siqakatheke njengezwekazi, siqakatheke amazwe se-Afrika. Lokho kuzadinga ukuthi bahlanganise amandla abo ngokusondelelana under i-African Union, kanti ke futhi bazithuthukise ngazo zonke indlela ukuze umhlaba uyithande i-Afrika, ukwazi ukuthi udinge ubudlelwane layo.
Lo ngumnumzana efihlela Ncube, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, obexoxa icingweni lo Taboka Ncube we-Studio 7. Sokuyisikhathi sokuzwa imbono yenu, linabalaleli be-Studio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Sanibonani, sanibonani bathakazi abahle, siyabingele. Yayi, indaba kaMthuli Ncube le ikhomba okubi, ayinabuhle ngaphambili. Ukhuluma nje uwisa umnotho, kuyibona abantu omthuli Ncube na last year ukwafaka i-budget yakhe yokukhuphula nje ama price entweni zokuthi abantu ba survive nama investors angaphandle, nathi ama investors akuleli lizwe kube khona esikutholayo njengelizwe lakithi. Hayi omthule bona vele babulala i-economy since ngene sikhathi sikamgayo, bebavele bayibulalela i-economy nanamhlanje basayibulala, ayikho into abayisebenzayo lapha. Ngabe kuthiwa ulona uyena lo president okhona wangena wakhetha ama-ministers akhe amasha ayengekho kuzama kumgabe, manje uthathe bona labayana futhi abakamgayo, abantu abalwayo balwa bodwa laba bantu. Imfihlo yabo ukuthi balwa bona self, abazwani, akuna control kule ZANU-PF yabo labayithandayo.
Sawubona Studio 7, sisebenze kahle kakhulu umnyaka sewuphele nje. Sibonge iNkosi igcinile lina lawo mnyaka ozayo, siqhubeke sisebenze kahle. Ngithande ukuxwayisa kakhulu emgwaqweni, ingozi yemgwaqo lapha kakhulu malayisha kuzo zonke nje indawo sana South Africa, ukuthi liphathe kahle impilo zabantu laba abangama-customer enu. Njalo siyacela ukuthi lani ma-customer uma libona udrayiva ngapho ephuza utshwala, ningesaba ukutshela amaphorisa azolimisa khonalapho ukuthi lo drayiva lo, ngoba lo drayiva uyabe ingozi kini, uyabe ezoqeda ngempilo zenu. So kuhle ukuthi lihle limkhuze kumbe litshela amapholisa kuzothi bahle babona ukuthi bayenzani naye, ngoba akusizi ukuthi icele lingasafika ngekhaya nxa umuntu ohambe ezenzisa. Siyabonga kakhulu, sengathi lani singaphepha ezindleleni sihambise fike kahle emakhaya. Lakhonapha kobulawayo kaphe kakhulu izingozi. Ngiyabonga amahlenga la kobulawayo ephumile emadongeni.
Silibone Studio 7, silibone Studio 7 ebusuku nasekuseni insuku zonke. Hayi, okwenziwa izanu akumangalisi, ngoba yaqala yakhepthani bawusabhuku izinduna captcha bonke abantu bese bebakhepthile bonke abantu laba sebengabantu bezanu. Then sesibuya lapha futhi kulodi kwaze kwafala uchief nal. Ufe njani uchief nal? Izanu andilikutshela ukuthi ife njani, kati waye siyafuna neHarare umuntu engaguli. Those are the questions which are hanging on top. Khona manje isizifohlela ngaphandle, ubuchapa bayo isifohlela ngaphandle eMozambique, ithatha abantu ihayisha. Kanti anti labana abantu bafanele bezikhampenele bazuwinele kahle, onokuthi usithi hayi thank you lisebenzile madoda, ususiyafaka abantu bakho eNamibia. Angazi ukuthi u-Obed besiyafunani, besiyakhangela ama-bank account yakhe. Oh, ubuzanga obungakani! Yekela abantu bezenzela into yabo. ZANU awuzanga waba lobungani leswapho, ZANU awuzanga waba lobungani le-ANC. Izaphu yodwa yayilobungani ngoba sasilala ematrenching.
Sibonge abalaleli be Studio 7. Luyalandela uhlelo lwe Live Talk. Olivalelisayo yimi uSthandekile Mhlanga. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.